This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo chikumi 5 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reZimbabwe People First riri kutungamirwa naMai Joyce Mujuru rinoti kunyange hazvo risina kupinda muurongwa hwemubatanidzwa wemapato rinotsigira urongwa uhu. Sangano revashandi reZCTU rinoti kambani yeNational Railways of Zimbabwe haisati yave kukwanisa kumisa basa vashandi vaye vari kurangwa mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato reZimbabwe People First riri kutungamirwa naMai Joyce Mujuru rinoti kunyange hazvo risina kupinda muurongwa hwemubatanidzwa wemapato hwakaitwa svondo rapera rinotsigira urongwa uhu. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato iri varugare gumbo vanoti bato ravo riri kurongawo kuita musangano waro mukuru weCongress gore rino. Ngatinzwe huru kure yataita navagumbo.
Isu tinotsigira chaizvo nyaya yokubatana kwavanhu veZimbabwe vese tichirisana nehurumende iripo. Izvo takazvitaura kare, tinoramba tichizvitaura nhasi. Asi kuti isu hatakumboiona invitation, ndangonzwa kuti kwaitika musangano wakadaro. Hasina kuipa, funga vakaona zvakakodzera kuti vaite izvozvo. Saka hapana chakaipa. Isu tinotsigira kubatana kwamapoka ese ari muopposition kuti tibvise hurumende iripo, nokuti ndinofunga hurumende iripo haibatsiri vanhu vatambura. Ende hakuna kwavangamboenda kumwe kunze kwokutoenda kuopositi kuti tibvise hurumende iripo.
Pane tarisiro here yekuti mungasangana nevari kutungamira urongwa ihwohwo mumazuva anotevera?
Chaizvo tine izvo ndo zvatinonyatsa kufarira. Ende tiri vanhu vakangomirira kuti kana nhambo yachona yasvika tobva tobatana, hapana chinotiremera.
Tinonzwawo zvakare kuti bato renyu reZimbabwe People First rine urongwa hwekuita musangano mukuru weCongress gore rino. Mungatiudzawo pamusoro peurongwa?
Handingakupi madetails iko zvino kuti tichaita redi, bati tarisiro yedu ndiyokuti tinofanira kuti zviitwe gore rino, nokuti hatisina nhambo yakareba tisati taenda kumaelection. Tinoda kuti by the time yatoenda kumaelection tinenge tagadzirira.
Ko, urongwa hwekutsvaga nhengo pasi apa huri kufambawo zvakadii?
Hai, tiri kutogadzirira kuti tione kuti vanhu vangashagwa sei kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Hatiri kuti timanyire kutsenga tichakuda kana kuripo. Toda kumirira kuti kana tagadzira mastructures edu ese kubva pawadhi kusvika kumusoro, then vanoshara vanhu vavanoda kuti vaite kuCongress kana kuti vamirire mutsagano.
Vakafanobata chigaro chemutauriri weZimbabwe People First varugare gumbo vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano revashandi reZCTU rinoti kambani yeNational Railways of Zimbabwe haigoni kudzinga vashandi vari kurangwa mabasa sezvo nyaya yekurangwa mabasa kwavo ichiri kumatare edzimhosva. vachipindura pamashoko anonzi akataurwa nasachigaro weBoardre National Railways of Zimbabwe Valerie Mavima ekuti kambani iyi yangomirira mutongo uchabva kudare kana kuti disposal order kuti ikwanise kudzinga mabasa vashanda vari kuramwa mabasa. Mutewedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko vanoti NRZ haisati yaziva kuti mutongo uchazobuda kumatare uchange uri kudivirani pakati pevashandi kana iyo kambani. Ngatinzwe hurukuru yataita navo.
Vasevenzi vaya vakati no vari kuda 6 months pay. Saka vakabva vakonana asi disposal order haisati yabuda. Jaja haasati apa mutongo wake kutiko anopa disposal order here kana kuti anoti aiwa imimi railways makakanganisa hatisati tazviziva izvozvo. Saka kuona kwatinoita ndikwekutiko kana vachinge vapiwa disposal order. Disposal order iyoyo ine zvainenge ichitaura. It's just unfortunate kuti uyo amanyisa kutaura kuti kana tikangopiwa disposal order toda kudzingai. Ndo mavanga achifa hunge vatanga vamirira matare kuti matare anoti kudini anozvifambisa akaita sei. Saka ndokuona kwatinoita isusu kuti iye zvino hapana comment chaichayo ingataurwa yokuti tinofanwa kuita takadai kana kuti tinofanwa kuita takadai nemhosva yekuti nyaya ichiri mumaoko ajaji.
Takambonzwawo kuti iyo National Railways inenge iri kuitawo hurongwa hwekuti imise vashandi mabasa kuburikidza neretrenchment. Munoona here riri rimwe danho ringabatsira dambudziko irori?
Dai kuri kuti vanga vachida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kuona zvandaita nzvekuti kana kuri kuti vanoda kuita retrenchment vane problem yekuti havana mari yachoka yekubhadhara retrenchment yacho. Saka vanovaindisa sei kudzimba ivo vasina mari yekubhadhara retrenchment yacho. Tiri kuona kuti zvino railways yane 5700 according to information iripo yevanhu. Hatisati tanzwa kuti vanoda vanhu vakawanda zvakadii ivo railways kuti vafambire mberi. Saka zvinotishupei kutiko vati no toda kuisa retrenchment havana mari yacho yekuti vaise vanhu kuretrenchment. Asi dai vanga vanayo zvanga zviri nani. Saka handizivi kuti vangakwanisa here kubhadhara retrenchment package yacho kana kuri kuti vanoda kuita retrenchment yacho.
Mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko vari parunhare kuvulawayo neStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti varimi vechibage mwaka uno vakapiwa chiuimbiso nehurumende pamwe neReserve Bank of Zimbabwe kuti vachapiwa mari dzavo pavanongoendesa chibage chavo kuGMB. VaZakaria vanoti nepamusana pemashoko aya varimi vacharerukirwa kana vakanga vaendesa chibage chavo kuGMB sezvo vasingazomiriri mari semamwe makore apfuura. GMB inonzi iri kubhadhara madhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe patani rechibage. Ngatinzwe hurukuru yedu navaZakaria.
Pari zvino varimi vechibage isu takavimbiswa zvakasimbisisa zvikuru kuti matambudziko atatichisangana nawo makore maviri apfuura kana kudarikira gore rino Reserve Bank of Zimbabwe neMinistry of Agriculture through Agricultural Marketing Authority vakatipa chivimbiso chekuti iko zvino kungosvika padepot uchisiya chibage chako tani rako kana kuti matani wotopuwa mari yako ipapo. Ndo chivimbiso chiripo. Mwaka wokutengesa watanga varimi vashoma-shoma ndo vati vakwanisa kuenda iko zvino vachiendesa. Hatina kana mumwe chete watanzwa ati adzoka achiti havana kubhadharwa kune vakaendesa chibage chavo.
Gore rino vari kutenga nemutengo wakadii?
Mutengo hauna kushanduka, uchiri ipapo pa$390 kuGMB, $390 patani rega rega. Havana kushandura mutengo kuitira kukurudzira varimi kuti varime chibage nokuti hatifaniri kunge tichitenga chibage kubva kune dzimwe nyika. Kana mwaka wakanaka tizvirimire tichikwanisa kutengesera kumusika wedu mukuru weGMB.
Tinozwa kuti nyika yakatarisana nenzara ingangonzi nevamwe inotyisa. Mungaona here varimi vachizokwanisa kuenda kunotengesa chibage kuGMB vachitarisirwa zvakare kuchengetedza kuti vange vachirwisana nenzara.
Makore ose varimi vanga vachiita izvozvo zvokuti murimi kuti azonotengesa anototanga kamura chibage chaanoti ichi ndo chandichararama nacho kusvikira mwaka unotevera. Saka votozadza mumatura avo. Chinenge chasara chose chiya ndo chinoonekwa chichizoedzwa kuna JLB. Varimi havatengesi chose makore ose. Saka mugore rino nenzara iriko kune vamwe kune dzimwe nzvimbo vakarima zvakanaka.
Mutungamiri weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Anesu Masube. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, mukoma Anesu.
Ava maita basa. Tinofara chaizvo kuva tinovapa chirongwa chenyu nhasi.
Tinotenda Anesu. Anesu uri muno muAmerica pasi pechirongwa chinozikanwa nekuti Atlas. Ungatsanangure kuti chirongwa ichi chinofamba sei chaizvo?
Ndiro. Maita basa mukoma. Atlas ko chirongwa chinotora vanhu vanobva kuma developing countries pasi rese. Atlas ko inotora vanhu kubva kuAfrica, kuAsia nekuna nyika dzakaita sana Russia kuti vauye kuzoshanda mu non-profit sekta nemaNGO emuno maAmerica. Izvi vanozviitira kuti vape experience kune vanhu vekuAfrica kuti vakwanise kuziva kuti maNGO emuAmerica anozvifambisa sei kuti vazokwanisa kuva vanodzokera kumba kunoapplya zvavanenge vakadzidziswa kuno. Saka ndiri kuno ndichange ndichishanda neAmerican Express muphilanthropic department yavo iyo inotraina ma-non-profit leaders pasi rese kunyanyisisa muno muAfrica. Ndichange ndiri coordinator weLeadership Academy yavo muno muWashington DC.
Saka musati mauya kuno kuAmerica kuZimbabwe manga mushanda kupi mukoma Anesu?
KuZimbabwe ndanga ndichishanda kuThe Space. The Space ndo inova a youth organization yatakatanga about 2 years ago. Pari zvino The Space ndiyo one of the leading organizations muZimbabwe dziri kukwanisa kuti dzimiririre mayouth emuZimbabwe nokuprovida maopportunities nemaplatforms ekuti inzwi revanhu vechidiki rinzwikwe. Nekuti mamiriro akaita zvinhu mazuva ano muZimbabwe vanhu vechidiki vakawanda especially vakadzidza havana mabasa uyezve vari kushaya kuti vowana sei mikana yekuti matalent aonekwe. So zvataiita kuThe Space taipartner nemaorganizations mahombe muZimbabwe akaita sana UN ana British Embassy ana DFID ana USAID kuti tikwanise kuva tinoita maprograms anopa maopportunities nekuempower mayouth. Pamusoro pazvo ndiri also founder we-non-profit inonzi Opportunities for Zimbabweans. Inovawo zvakare platform iri paindanet inopa malinks neinformation kumascholarships mafellowships ma-international youth forum ekuti maZimbabweans anokwanisa kuapplya. Nekuti zvatinoona ndezvekuti mascholarship akawanda nenyaya dzemasanctions pane zvinhu zvakawanda zvatisingakwanisisi maZimbabweans kuapplya, asi uchiona vamwe kune dzimwe nyika dzakaita sana Kenya, Uganda vanenge vachikwanisa kuapplya. So Opportunities for Zimbabwe ndakaigadzirira kuti ikwanise kuva inodedicata kuposta zuva nezuva maopportunities kana mascholarship epasi rese maviri kana matatu kuti ikwanise kuva inobatsira especially vanhu vechipiki vemuZimbabwe.
Ko, kushanda kwamuri kuita kuAmerican Express uku kunokubatsiraiwo sei mabasa amuri kuita kuZimbabwe uku?
Mahead office emaorganizations akawanda ari muno muWashington DC. Saka kuva part of Atlas Co kushandibatsira chaizvo kuva ndino mixa nekusangana novatungamiriri vemainternational non-profit organizations. Izvi zvichabatsira kuti nokuti chimwe chinhu chikuru chatiri kutsvaga kuti maprojects edu afambe kuZimbabwe inyaya the funding ine ma partners. Saka ndinoimba kuti pagore rinotera ndichange ndikwanisa kuvanoshanda pama projects anokwanisa kuti ndive nokwanisa kuchanela ma resources kumba tichitaura nyaya dzemari nyaya dzema partners nenyaya dzekunza investment in Zimbabwe uyezve kuva tinokwanisa kuva ndinova ambassador weZimbabwe kutaurawo kuti zvinhu zvinogona zvisina kumira zvakanaka kuZimbabwe asi kune vanhu vakawanda nechidiki vari ready to work on ma project anokwanisa kukwita kuti nyika ibudirire zvisinei nekuti ndiani ari kutonga Zimbabwe pari zvino nekuti generation yedu iri kukura saka tikaramba tikagara pasi takamirira kuti pamwe umwe musi zvinhu zvichanaka. Isusu tisu tinofanha kuita zvinhu zvacho zvinake.
Aiwa, tinokutendai mukoma nesu nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa mukoma, tinotenda sikuru.
Manga makaterera kubva kuna mukoma Anesu Masube chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC pasi pechirongwa chinozikanwa nekuti Atlas School. Aiwa hama wadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Jonga Kandemiri.
Tunotenda Blessing ike zvino takupai kambo tigere bo kubva kune Ngwenya Brothers kudzora ndangariro uko. Kambo tigere bo kubva kuNgwenya Brothers tichidzora ndangariro pano pa Studio 7 sezvo nguva yedu yapera regai tarise musoro yenhau zvakare. Bato reZimbabwe People First rinoti kunyanga hazvo risina kupinda muurongwa hwemubatanidzwa hwemapato anopikisa rinotsigira urongwa uhu. Sangano revashandi reZCTU rinoti kambani yeNational Railways of Zimbabwe haisati yave kukwanisa kumisa basa vashandi vari kurangwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina Marvelous Muhlanganya uye.